Tade were namneti ndio vamwe vevatambire muZimbabwe vakatifararira pasi rese vakapinda munhandare mukupera kwesvondo chikwata chakadewere cheLyon ndokukunda Reims yamuneti 3-0. Tadewere akazoburitswa kuchipinda Musa Dembele mushure mekunge mutambi wemuZimbabwe uyu ari vachibudzwa chakarambirwa nemubati wepembe zvichinzi offside. Vanoita zvekubheja mitambo vamunache shiri chena vari kuchema nechibodzwa chakarambirwa ichi mushure mekunge vaisa mari yavo kuti Kadewere achakanda chibodzwa.
Hai namwana vabheja vati tinokabereka chakatagwesa apa e vakaramba achiribhura mutambo
Munesi akatamba mutambo wese izvo zviri kufadza murayidzi weMaurias Dragic Lugurugic nevateveri vakawandisa vechikwata cheZimbabwe ichi. Munesi haana kuya kuzotambira Zimbabwe mumutambo neAlgeria uyo wakaita mangange 2-2 masvondo maviri apfuura nemhaka yekukuvara. Kadewere namunesi ndevamwe vevatambi vemuZimbabwe vakatifararira pasi rese vaive munhandare mukupera kwesvondo. Asi mumwe mutambi wemuno Terence Dzukamanja haana kupedza mutambo wese mushure mekubudiswa apo chikwata chake cheOrlando Pirates chakaita mangange 1-1 neBaroka. Chikwata chaKnowledge Msona chakaitawo mangange 1-1 neStandard League apo Musona aitarisirwa kunzi angakande chibodzwa. Vamwe vatambi vemuno tendai darikwa weNottingham Forest Tine Jadebe weMalatya Sport naJordan Zemura weBournemouth havana kupiwa mukana wekupinda munhandare sezvinoita zvimwe zvikwata. Murayiridzi wemuno Kaitano Tembo asiri kuenderera mberi nekusimudzira dzita renyika mushure mekunge chikwata chake cheSupersport chakwira kusvika pachinhano chechina mumakwikwi eDSTV Premiership kuSouth Africa. Izvi zvauya mushure mekunge SuperSport yakachanya ndokurova Maritzburg 2-1. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWebster Chimusasa vanoti maWarriors ave kuda varayidzi vemuno vakaita saTembo kuti vabatsire chikwata ichi kuenda kuWorld Cup nekuAfrica Cup of Nations. Kaitano Tembo akadzidza paTafadzwa Primary School neparimuka High School mukadoma. Tembo ndiye murayidzi wemuZimbabwe ari kuratidza chikwata chepamusoro soro kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.